Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzeluza nasi chipiri nyamavuvu 15-2017. Amai Grace Mugabe vange vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare mu South Africa vachipomerwa mosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana motera aine vanakomana vavo chatunga na Robert Jr. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwe nyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Kuchecheudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose munyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetenasi muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari mahotera nevana vavo vanakomana kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu yeVOA Shona tishange tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari motera nevana vavo vakomana kuSouth Africa uye tichiridza mashoko ekumhoresa hama neshamwari pazororo rino remagamba. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like pa Facebook page yedu yeVOA Shona.